manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera chivabvu 23, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majina kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya. Nokuti pane nyaya dzekuitika ipapo. Saka vari kutya kuti zvinobuda. Hapana nyaya. Ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding. Achingoburuka mugari make. Mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake. Saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nawo.
Vatori venhau vakasungwa nezuro, Frank Chikore naSamuel Takawira, votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri, zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Tanga taita dambudziko kumunicipality yechitungwira vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tatavhatamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa. Sazoshua makazo tibvumidza
kanzuru yechitungwiza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuchitungwiza kwakare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu uye vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vava zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana negumi nevaviri kana kuti 35,112. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri nemakumi mana ezviuru kana kuti vadarika 5,240,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 339,000. Vatori venhau Frank Chikore naSamuel Takawira avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa vamiswa pamberi pedare raMajistrate Kumbare nhasi. Asi dare iri rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri svondo rinouya pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Aviri ava vaendeswa kuHarare Remand Prison uko vachange vari kusvika nemusi wechipiri apo pachanzikwa chikumbiro chavo. Chikore naTakawira vakasungwa nezuro vari pabasa kuchipatara chiri kurapwa nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe vachinzi vakatyora mutemo une chekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 Statutory Instrument 83 of 2020. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vanokodzera kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvo vaive pabasa uye vasina kumbopara mhosva.
Varikupomerwa kuti havana kuteerera mupurisa akavapa instruction yekuti vanhu pachipatara pavanga vaenda kunoita basa. Ipapo pane vasungwa kwete pane vasikana varipo vane nyaya ipingi tiri kuiziva tese vari muchipatara imomo. Saka mapurisa vari kuti ivo vakavati vave pachipatara, ivo vakaramba kubva pachipatara.
Asi muchuchisi panyaya iyi vaTerence Mukuze vari kupikisa kuti vaviri ava vabhadhare mari yechibatiso mushure mekunzwa kubva kumagweta vaviri ava. Dare rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri pamusoro pechikumbiro chachikore naTakawira. Nguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwecoronavhairas. Nekudaro vanofanira kuita basa ravo kunyange nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasaurombe vati mutongo haikot uri pachena kuti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo.
Hatisi kunzwisisa kuti vanhu vari kuuya kubasa vari kusvika sei pakusungwa. Chinhu chiri kuti chatikatyamadza, imi uri majournalist, hamuchaziviwo kuti kana izvi zvaakuitika munogona kungosungwawo nekuti mutori pano muri kuita basa. Saka hatiyazivi zvinosungisa nezvisingasungisi.
Sachigaro wechikamu chemuHarare cheMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vagarikai chaunza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa munyika.
Tiri kusuwa zvikuru kuti vatori venhau vari kuramba vachiimbunyikidzwa, voramba vachiterwa, voramba vachitambidzwa kuti vaite basa ravo vakasununguka. Nyaya iyi inyaya inozivikanwa pasi rose, inyaya yagara iri kuterwa nevanhu vose. Saka vatori venhau vakanga vaenda kuti vangonoita maintavhizi, vaite tsvakurudzo, vaite bvunzudzo, varamba vachizivisa nyika kuti chii chiri kuitika panyaya yevasikana ava vari muchipatara.
Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association Valleyport Munende vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nezviri kuitika. Baba veimwe nhengo yeMDC iri pachipatara pakasungirwa chikore naTakawira, muzvari Cecilia Chimbiri vaHenry Chimbiri, avo vakaona vaviri ava vachisungwa nezuro vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemapurisa kuda kuchifidzira vamwe vatapi venhau kuti vasainde pachipatara ichi, pamwe nekunyura nekutepfenyura nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzeMDC idzi.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majanaisi kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya, nokuti pane nyaya dziri kuitika ipapo. Saka vari kutya kuti zvinobuda. Hapana nyaya, ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding, achingoburuka mugari make, mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake. Saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nawo.
Pane vatori venhau vanodarika 15 vakabatwa kana kushungurudzwa nemapurisa nemasoja kubvira pakavharwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kubatsira madzimai matatu MDC anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa, rinoti riri kutarisira zvikuru kuti nyanzvi dziri kubatsira madzimai matatu aya dzichaita basa radzo nemazvo. Asi kune vamwe vanoruziva vari kuti izvo madzimai matatu aya haasati awana counseling service kubva kunyanzvi dzine ruzivo munyaya dzekutochwa kwevanhu. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Varwere vari kuchipatara kutaura kwatiri kuita uku kwavari kwavari vachirutarisira kuti vari kurikavha, vari kuchipatara varwere pari zvino.
Tiri kuziva kuti varwere ava vari kuongororwa nanachiremba. Ko, vari kuonawo here mukana wecounseling services sevanhu vari kuti vakatochwa?
Zvese izvozvo zvinhu zvakarongwa kuti vakwanise kuwana maservices ese angavabatsira, sekutaura kwamaita ngoma rei kuti kutariswa nemachiremba, kutariswa nevanoo bata hapo ne hapo wanotarisa pfungwa wanotarisa zvakawanda wanda tutarisa kuti machiremba akasiyana ane specialist dzakasiyana wanopata bata zvakasiyana vari kuisa njere dzavo nepfungwa dzavo nekubata kwavo vakawanda mukubatsira vanasikana iwavo.
Tiri kunzwazve kuti panenge pari kuita makakatanwa here pakati pemapurisa nenyaya yekuti vasikana ava vange vachinoongororwa nevanhu vecounseling services.
Zvinhu zvatinoziva kuti zvingangonetsa zvinogara zvichinetsa mukushanda kwedu munyika yedu yeZimbabwe kuti vamwe vanogonda pfungwa dzinopokana, asi tinodavira kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane matanho here ari kutorwa nesangano renyu rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu panyaya yakatarisana nevasikana vatatu ava?
Zviri kuziva nyika kuti muzvare Rosalind Dlanzi mazuva apfuurayo wakanyora tsamba kune mukuru wemapurisa vagodi Matanga uyezve kuna minista wehome affairs wachinyunyuta wachichema-chema zvikuru nekuvhiringwa kwakaitwa vasikana iwawa. Takamirira mhinduro kubva kune gwaro rakaendeswa namuzvare Rosalindi wachichema-chema nekubatwa kwawakaitwa kana kuti kuchorwa kwekodzero dzavo waichema zvikuru munyaya yedzidhiginiti kusabatwa zvakanaka kwawakaitwa. Saka takamirira mhinduro ichabva kumapurisa kuti zvakaitirwei zvawakawaita.
Ko iwo utano hwavo vari muchipatara kudai ku Zimbabwe ine unyanzvi here hwokunyatsokwanisa kunge ichibatsira madzimai matatu aya?
Pari zvino tichambopa mukana kune vakomana nevasikana vedu machiremba ari kuita basa rakanaka chose, basa guru chose. Ndiwo vachazotiudza machiremba edu kana waita assessment yavo kuti waguma papi, pasara zvakadii zvinga zvinofanira kuitwa.
Muri neshamwari dzevarwere vatatu ava dziri kuwana here mukana wokunovaona pasina kumbunyikidzwa kana kunetswa nemapurisa?
Tinodavira kuti vane mukana iwo, asi vamunoziva mukatarisa mukoma Henry Chimbiri wanova baba waCecily anowawo zvakare mutepfe wenhau sezvamakaita mukoma zvai neni vari kunyunyuta tanga tinawo nhasi kudare kumbare kunyaya mukoma Frank Chikori nenyaya mukoma Simon Takavira vari kunyunyutawo nekungo kuti apo neapo kuwanika kuwamwa vanhuvasingazwisisiki panzvimbo yekupactan hospital.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Muzare Samanza Murozoki, avo vange vambomiswa kubikira chikafu vanoshaya kuchitungwiza, vanoti vari kufara zvikuru kuti kanzuru yeguta iri yazovapa mvumo yekuenderera mberi vachipa chikafu vanhu vemuguta iri. Muzare Murozoki vanoti guta rechitungwiza ravapa imwe nzvimbo yekubikira uye mapurisa achange achichengetedza vanhu pavanenge vachiuya kuzotora chikafu. Muzare Murozoki vanoti vanovabatsira kubika vanofanirwa kutanga vaongororwa chirwere cheCOVID-19 uye vanofanirwa kupfeka zvinodzivirira kupararira kwecoronavirus apo vanenge vachibika pamwe nekupa vanhu chikafu. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Murozoki pamusoro pekubvumidzwa kwavaitwa kuenderera mberi nebasa ravo rekubatsira vanoshaya kuchitongeza kwakare.
Tanga taita dambudziko kumunicipality yechitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabva tamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza.
Muri kutarisira kuti muchatanga kubika riini?
Kubva nhasi tichange takubika. Tiri kutobika porridge redu vana vedu vachapiwa na 7:30 for 8 o'clock makuseni ano.
Iyo municipality yeChitungwiza yati ichakubatsira isei?
Municipality of Chitungwiza yati iyo ichatibatsira zvine mapurisa ayo vachange vachiya pese patinobika kuti vachengetedze vanhu vaone kuti vanhu vari kumira vakasiyanisa zviya zvinonzi social distancing nechirungu.
Vanenge vachibika vari kutarisirwa kunzi vange vakaita sei?
Bati zvekare tinofanira kumeka sure kuti munhu wese ari kubika anovhenekwa kuonekwa kunzi hana COVID-19 nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kutapukidzira panyaya dzekubika zvinhu zvakaita sana cholera nana typhoid. Saka isusu tabvumirana nazvo nekuti ndizvozvo utano hwevanhu ndiwo hwakakosha tisati taita chero chatinoita. Vatibatsira zvekare nenzvimbo yekubikira inova crash iri munzvimbo inonzi Unit A. Inofanirwa kuve iri about a kilometer or 2 kilometers from patanga tichibikira. Saka tinotenda, tiri kufara chaizvo.
Munoona remangwana renyu rakamira sei pari zvino?
Tichaita zvese zviri kudiwa nemunicipality of Chitungwiza tione kuti taendera mberi nebasa redu.
Avo vanga vari Muzvare Samantha Murozoki vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndiine kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Majori Mafusire vanova mukoti vari kushanda vari kunyika yeBritain uko pari zvino kuine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshanda muzvipatara zvinova vana mukoti navana chiremba vari kuwanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi cheCOVID-19 kana kuti coronavirus uye vamwe vavo vakawanikwa vachishaya vane chitsama.
I guess it's just kungo chengetwa namwari, to be honest. Kungo zvichengetedza kana uri kubasa wongoshandisawo izvo zvatakaudzwa kuti tishandise kuti tizvichengetedze. Ndochikuru chatinofanira kuita nekugeza maoko every time paunobata chinhu chese, anything chaunenge wabata ungogeza maoko.
Saka kana muchinge muchienda kumabasa muri kuudzwa kuti muite sezvi zvamunoita return yenyu inenge yakamira sei?
Patinoenda kumabasa tinosvika like takungopfeka mamaski nguva yese. Patinopinda kubasa uchingopinda mudhoro remubasa panenge patone box remaski wototeka maski yako. Zvira rese patinenge tiri kubasa uchingochinjawo, like hatinopfeka, we have to change every 4 hours. Saka kana dzakwanawo wochinja wopfeka imwe nyowani kusvikirawo wapedza basa. Nekukurudzirwa kuti uniform yaya tinopfeka kubasa tichinje kana tapedza basa tisafambe nayo, tisadzokere nayo takaipfeka tochinja tofika dzimwe hembe dzakachena.
Saka munonzwa sei apo pamunosvika kumabasa muchiudzwa kuti imimi maakuenda kunoshanda nevanhu vari muwadhi yeCOVID-19 iyoyo? Mune muchinzwa sei savana mukoti?
Iya, zvakaoma hazvo kati unotongoona kuti ndiro basa racho ne lakini ndakamboita imwe kuti ndakanza ndinofanira kuenda kunoshandira kune imwe wodhi kunobatsira kuza vanga vakashota. So wodhi yandinasandambuze. Saka iyi ndakanzwa kubatsikana pandakazongoti ndobasa racho ne. Saka ndakabva ndangoendo. Pandakasvika mapatients angu andakapiwa panga pane vamwe vainge vachingonzi vari kufungidzirwa kuti vanayo. Andati saka ndakabva ndangoona kuti hapana pese pandinopinda murumu mavo ndofanira kufanira kuti ndakazvinhu kuteza ndakazvivharavharavhara nezvatinofanira kupfeka kuti tizviprotekte. Kana ndabuda imomo ndongoona ndanyatsogeza maoko angu zvakanaka and kana ndapedzawo basa ndasvika kumba ndinongosvika ndichigeza. Inini ndagara ndingori munhu pese pandinobva kubasa ndogeza nemvura yangu ine dito iyayi ndoyandinogezesa ndabva kubasa ndogeza mwiri wangu wese kubva kumusoro kusvika nemvura yangu iyayi ine dito. Hembe dzangu dzandine ndakapfeka ndowacha futi. Saka handiwachi ndichisanganisa nedzimwe hembe dzangu. Hembe dzekubasa ndodzowacha padzodzika netemperature yairi high.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe vangange vakateerera pari zvino panyaya iyoyi yeCOVID-19? Nekuti vamwe vari kumusha vari kuti hatisatambonyatsoziya munhu anayo, havasati vaona vanhu vanayo, vari kukonzwawo zviri kuitika kuno kuAmerica nezviri kungotaurwawo nehurumende kuti kune macases.
Shuwa kutaura chokwadi haumbozvinzwisisa kana usati waona munhu ari kurwara naye. Asi kungoti kukurudzira kuti haudi kuti uzosvika pakurwara. Saka ndinongo vakurudzira izvozvo kuti kugeza maoko ende kugeza maoko unongogeza chero nesipo yaunenge unayo haumbofanira kuita sipo yaya ine special but sipo yaunayo and you know vamwe vanhu vari kutogadzira avo masanitizer vakatora tubleach neya sipo yekusukisa maplates yevozanganisa votoshandisa iyoyo kugeza nekuspraya sprayer make sure kuti mumba zvinhu zvakapukutwa zvakatsvairwa pamunoshandira pese muri kuvageza pakachena nekungogarawo mumba kusangobuda buda panze ukaona kuti uri kufanira kubuda panze although hako kwatiri kunoka vasati vakuti munhu unofanira kufamba wakapfeka mask but kana ukabuda hako wadzoka make sure paunodzoka kumba unyatsogeza maoko ako ukatenga zvawatenga zvigeze futi usati wazvirongedza uzvigeza nemvura yako ine sipo usati wazvirongedza ndokungodzirira kwacho kwaunoita kana ukafungidzira kuti unenge wabata chirwere ukangoona uchiri kungokosora zvisina kunyanya wongotorawo zvinhu zvakaita semaremoni wonwa mvura ine malemoni wogara mumba usafambe fambe kusvikira wakunzwa zvinani amushuwa wokumusha kana ukanyanya kurwara amushuwa vane kwavanokwanisa kuti vafone vakumbire rubatsiro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus.
Katirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Zvinoto chienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mabasa ari kubatwa nesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development rokuedza kubatsira vagari vekuchipinge avo vanonzi vari kutarisana nematambudziko ekubviswa muzvimbo dzavagere. Zvaita kuti sangano iri ringe richipinda richiita misangano nevagari. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu rechipinge, tabata mukuru wesangano Platform for Youth and Community Development vaClaris Madruku.
Ndinobonga mukoma Jonga kuti tiwane mukana wekukurukura matambudziko ari kuitika kunharaunda dzakasiyana-siyana kuchipinge uku. Tambudziko ratiri kurwisana naro idambudziko rakatekeshera muchipinge district harisi rekuchipinge east chete. Dambudziko iri riri kuwanikwazve kuchipinge west, riri kuwanikwazve kuchipinge central, riri kuwanikwazve kuchipinge south. Tingati pari zvino vanhu vanosvika 5,000 vakanyorerwa matsamba anga achibva kubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement vachinzi vabve munharaunda dzavari kugara. Vakangopihwa mazuva 7 chete kuti vaende kusina kutaura kuti vari kuenda kupi. Tiri kuchipinge central tine dambudziko rakakura kuward 9 kunonzi kundiyadzo. Kuchipinge east tine dambudziko rakakura kubikoni nenzvimbo inonzi Holland kune Green Valley. Kuchipinge west tine dambudziko kwakondo munyokowere. Kuchipinge south tine dambudziko kwamahachi. Tisu toti mutemo urimo mubumbiro remutemo unoti kana vanhu vachibviswa pavari kugara vanotaurirwa kwavari kuenda.
Iyo nzvimbo iri kuda kutorwa iyi vaMadhuku iri kunzi iri kuda kushandiswa basa rei kana vagari vabviswa ipapo?
ndeva arikuda kuita zvokusina maakademia nekuti kuchipinge isi kunyanya kune minda dzakati kuti dzakanaka zvokuti vanhu vakuziva kuti anonzi maakademia akuita mari pasi rose saka vanhu vakubviswa kozoti kune divi rekumwe kuchipinge central nzvimbo dziri kubviswa vanhu dzagara dzinorimwa mabhanana akanaka kune vhu rakanaka kupamba
ivo vanhu vari kubviswa ava vamadhuku vanga vagara zvakadii mumatunhu iyaya kana munzvimbo dzavagere dzavari kubviswa idzi
vanhu vese ava vari kuda kubviswa ava vanhu vanga vagara vangori mundau idzi kubvira kare nakare mukanzwa nhorondo dzavo vanhu vakatoparticipatawo mukurwisa utongi hweudzvanyiriri zvokuti mukaona vatanga chikurukura navo vari kuana ndiyadzo vanhu vaigara mundau iyi kuna 1951 ndizvo zvenyaya yakafanana neiri kubicon vagari zvakare vekuana kondo munyoko were vanhu vanga vagara vangoripo nharaunda dzavanogara idzi tinodziti communal land dzine masabhuku dzine madzimutape hadzisingori nzvimbo dzatingati dzakatangwa manje manje itori nzvimbo dzinotozivikanwa
imiwo sesangano replatform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo mukubatsira kwamunoti muri kuita vagari
sebato replatform for youth and community development tiri kuedza zvinhu zvatingakwanisa kutinge tichiudza vagari kuti vazive kodzero dzavo sezviri mubumbiro remutemo nekuti kana vachibviswa yatingati eviction vanobviswa zvichifamba sei ndochekutanga ichocho chechipiri chekuti isusu tinenge tichitaurawo nemasangano ari mubumbiro remutemo atinoti maindependent commission pari zvino tiri kutaura neveNPRC tiri kutaurazve neveZimbabwe Human Rights Commission kuti vakwanise kunzwa nyaya yevagari ava nekuti zviri kuitwa izvi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo
matinaedzawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende muchikurukura nyaya iyoyi vamadhuku
takakwanisa kutaura nehurumende takanyora matsamba kuministry of agriculture tichivabvunza kuti ko vanhu vamuri kudzinga ava muri kushandiswa mutemo upi makambotaurawo navo here havana kukwanisa kutipingura zvatingati formalas tiri kutaurirana nevari kumahofisi kwavo saka vakatipa tingati conviction yekuti no sezvo paine land audit yaakutopera vachabatsira takanyora zvematsamba akaenda kuatingati local authority yedu yekuchipinge tichivaudzawo kuti vanhu vamuri kuda kuti vabve ava muda kuti vaendepi tokumbira kuti tinge richitaurirana vatungamiriri vedu velocal authority vanobvumirana nesu kuti aiwa izvi zvanga zvichibva kumusorosoroko saka vari kuti ngatiite nguva yekutaurirana nevagari venharaunda dzakasiyana siyana idzi dzatiri kuemerera tikwanise kunge tichitaurawo navo through madialogue uye tiri kuita research yatiri kuvainvolva kuti vataure kuti history yenharaunda imwe naimwe yakaema wani mazvita
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu. Vatori venhau vakasungwa nezuro Frank Chikore naSamuel Takawira votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kanzuro yechitungidza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuchitungidza kwakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel John, ndiri muWashington DC.
kusethandaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolesibili. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli zindaba eYoung Journalist Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle kutshengisele phela ukuthi uhulumende yena akalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike sayisa sikhuluma owayengusuketeni wezecharathi amapholisa u-Charles Charam yena wasitshela wahle wathi hhayi no sesiya phambili amaphoisa asozali chaye asozali ethu sele asozali bonke savumelana njengabantu abadala sazwisisayo uka kodwa wakulethe kusenzakala ifoni yathi lokhu okhona le wasitshela khonokho amapholisa engalitshayi abengalibophi lezinto ezinjalo bazifuna kusenzakala more often kwa bona abafundi nje lokuthi indaba nxa iagainst the city regime iregime khona kube iPresident Masolanga ngokugovernment abafundi abantu ababochiwe bebesiya yenza ama interview la Joana Mamondi ongu MT okuthiwa why abstracted state bona basebe baya.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani kukhona yini abafuna ukufihla
abafuni ukuthi sikhulume labo laba abstracted asele ukubonile osekukhulunywa uChinga Dube bengikhuluma loChinga Dube ngeSaturday last week. UChinga Dube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe international. So bona sele kubona nabo ukuthi hayi no abantu bengabe lokhu bekukhuluma le ntathe lezindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isiswazi. So sebeyalisa manje intathe lezindaba ukukhuluma nabantu abo. Abantu labo bafuna ukukhuluma bafuna ukuzitshela ukuthi yini okwenza ngalayo. Bafuna ukuzitshela ukuthi izinto abazibonayo bethele uzulu wonke because this is something okwenzakalayo ukukhonsena iZimbabwe yonke nxa u-MT eya-abdacta echaye kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment what more an ordinary citizen of Zimbabwe.
Sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba namhlanje kuhambe njani?
Emthethwandaba barimandwe esitokisini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabo izayizwa ne-Tuesday next week so hayi belokhu iyolala phakathi kuzelilandelayo ngolwesibili.
Hayi kukhona yini ongafuna ukukungezelela?
Mina engingafuna ukukungezelela yukuthi sokuyisikhathi sokuthi intatheli izindaba singaxoxisani namapolisa endabeni lezi ezokuthi nxa sibotshiwe sezama ukuthi indaba siyixede ngokukhulumelana so kufuze sihambe lakho edali iphosa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapholisa sizwana sokufuze intathethi izindaba ngikhanisa indaba lezi edala umuntu abe ukuphile oyabe kutshayile kumbe ipholisa nelikhulu uGordon Mathanga imhambisa edala labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi kuyayenziwana kodwa indaba seziye edala ukukhulumelana akusebenzi.
Lo nguLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eYoung Journalist Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhudo edolobheni lakoBulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo, sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngeke ngavakatshela ngisiyahlolisisa kuwards 13 emabuthweni lapha lephelandaba ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantwa kuyabe kuhlangene lisuwa. So lakhathi esisikhuluma nje kezwa kuhle njalo lonye uDube esithe saluthola yikuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zasangana lempompi zesuwe zidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona bedolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu lakhiwa kudala before independence. So sokusiba ke lohlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okanye ukuthi ibe lamanzi aklini. Isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolile ahlangene lengcekeza zabantu.
Njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki, bathini abantu ngakhona lokhu njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esini?
Idorobho lakoBulawayo le water shedding schedule esho ukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours. Ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki. Ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours. Ngezinye indlela nxa kuyukuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babezawathola for 12 hours, nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours, kubezokusenza i-24 hours ngeilanga elilodwa. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi amanzi onalawo afiki ngesikhathi kumbe vele angafiki. Ungathatha izindawo ezinjengabomganwini, indawo ezinjengabophumula old, ophumula south ezigqasileyo even omagwegwe, ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu babe besakhelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi. So literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from naleyo water shedding ye-144 hours. Usithi council laye siyatimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi. Yebo, kungabe kuthiwa kulohlelo lwebhawuza, but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele. Nanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize, iyabuya ngemva kwesikhathi kwezinye indawo icini sibuye kusuka abantu sebesesaba, sebengasakwazi ukuthi benzeni.
Siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le-coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe i-World Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhotabhota khona kana kugeza izandla for 30 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ngananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamashumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ucina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zicina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompa amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadama kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi. Wona lawo ngamadama sesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo, ubhano lwe-COVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Umasuku wemachecheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emachia abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suthiye iningi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ithefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba ezakhamizi emathetheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesipanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotham Mviki zonke sipanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. Usipandalayo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhulume seMathiya izolo lapho kubekwa uSipanda, induna emathetheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolo nzima ngalo monakalo.
Silapha kuphela leliyani viki kulondolozwa abantwana. Siyathandazeka ke futhi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu aziqinise izishoyo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kunguye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo, kodwa nxa kulesandla somuntu phakathi sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lula ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la ayilula le ndawo.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Lamuhla kungabe kungani kuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakalile, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwe kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakalile. Kungenzakala ke ukuthi ngevikile lelizayo parizansabise, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba khathesi. Akula muntu ongachiya ukudla ekitchen avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephile impilo.
UMnumzana John Magutswa okhulume emele imuli yakwesipanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalo monakalo behleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu nakathesi, kuzisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-one kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Hayi ukuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2 nesithi ngisakhangela abantu abangu-2 nginengcwabe futhi lo muntu, hayi kumphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
UMnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela angilala amandla okuthi ngiyiswele ukuthi ngingathini ngaba konke lintemenseni iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami ebegijima.
UMnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSipanda uthi isigaba seMathetheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona lendawo yakithi eMathetheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela nzuzu ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thodla masinyazana imali yakhe umuntu iyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USipanda uthiye umkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba bantwana ukhohliswa lokholeni ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangela ukuqhamuka kwegcona le-coronavirus. Amaphahla la kanye lodade wabo uRombizayi athumele umbiko enduduzo kunina.
Mama qina qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu, asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwesipanda kanye lezakhamizi zamathetheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseMathiya eMathetheni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku lockdown uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus kambe luyasebenza na sixoxa lo nkosazana Magodo Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela abalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iwoza
utaba le lockdown lolo singakhangela njengenhlanganiso yewoza sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi selockdown siye bemukele imbiko eminingi e-domestic violence omama kade bezama ukuthi baye emapholiseni amapholisa befika abaphenduse engabasizanga iningi labo okuphuqelela ukuthi wena inhlanganiso icini singenele sibone ukuthi kwenzakalani batshayelwe lawo mama batshaywa ngomkabo amapholisa kabazikele esingathi ngogogo izaluka sezigugile zifuqe emalayinini ziyewelale amapholisa nje abhekile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babatshaya izikorona ukuthi bathenge leyo mpupu ayithengisa emkambeni omnyama so mama i-lockdown ithe njengoba mama kayisiphathanga kahle siloku hlukunyezwa ezindlini sihlukunyezwa ngesihleli labo siphinde sehlukuluzwa emashophu mungasi siyathenga siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi kodwa ngingakhuluma ngokuthi le 9 days ngingelamanzi ngiqamele ithanka yamanzi yemagwekwe ngikhangelane layo ezinye izindlu vele zagcina sezilamanzi lawa amanzi zingalawo liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka sisiyadinga amanzi ezibhoraneni lapho ekufika khona kungabi le-social distancing kulokufuqana siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus so njengabo mama sihlishwa yonke into
wona ngamanzi wodwa aswelakalayo solunjani udaba lwamagetsi njalo lokudla kuyatholakala yini
emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi amakhebhulu zebetshontshwa kodwa bebezama ukuthi bawabisele uncedo wade siliphila ngalo kwisihlobo zethezi ukwi-diaspora kalisalithole ngoba labo bavalele lapho abakhona abanye balahlekelwe ngemisebenzi ukudla kade kubuya kuvela kuwobhotswana lakwo-south africa kanye le mithi ayade itholakala ayisatholakali lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuyafinyelela edolobheni esingananzila mhlaka 16 April khonapha kobulawayo kule abantu abatshayayo kakhulu abanye badatshelelwa iincwadi zabo ezokuthi bayethatha lawa amaphilisi betshaywa ngamapholisa la ngamasosha batshaya amapholisa atshaya la abantu ko-hipa ko-pick and pay ku-hepatitable bathona bona abakwazi ukubala izincwadi iningi lalawa bantu kwakungomama abatshaywayo so umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka izikolo zivaliwe abantwana endlini bakhala ngendlala bakhala ngalokhu ngalokhu utshona labo ubabhekile akulamanzi akulani izambuzi-ke kwenzakalani
kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye
isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisa u-section 86 87 okuthi khona amalungelo ethu alimithiwe amanye athethwe asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzele kwamanye amazwe isikakhulukazi i-South Africa kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla thina lapho kuphongeuthiwa lockdown kwaba ngumuntu uzibonele sose sinanzela khona ukuthi kona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho yona ve i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni mna nihlala only about 700 meters from isibhorane kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakethi bekule vigoron uchaye ivigoron kulayiniwe kona kube sewuya amanzi e-city council ayibhowser ibhowser iyabuya e-terminus ibuye e-club ngalibe le-salvation nxa ifika vele khonapho iyabe iqede maybe 2 days or 3 days ingabuyi ibhowser e-city council leyo abantu abafuna amanzi bachaye ivigoron so ekutshengiseleni baka-expose kuyafanana na lekuthengeni impuphu yivigoroni kazibuze ukuthi kungani betshengisele bengabe tshengisela ngoba bethanda ukutshengisela hatshi batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo abakwesabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli kwafela ezindlini
leyo Vekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakali ezitolo lapha, ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo, ungazubhode ezitolo ezincane lezinkulu kawuyitholi. Ibiyayitholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket, kodwa namhlanje ayisatholakali njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenzenjani akucaci kahle. Isisithi ngabakhona ibe khona nje usuku olulodwa, ngama hours nyana isiphelile sebeyivuthile abantu abaningi abayifuna bangayitholi. Nga ingasatholakala ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast, kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulunchwa ngayo itiye njengoba izithebo lempuphu kuhlupha kangaka. Manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga, kuse bengadlanga, sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sithebo kwatholakala leyo mpuphu. Impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso, idinga ukuthi inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali. Kodwa ayisiyo yodwa lempuphu kwayona, kulamalanga kayitholakali, sekutholakala yona le super refined kuphela. Ubunzima buyabuya bucina busiya phambili.
So nayisisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubu esimangalisayo, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isisindo sedola siyaphela, iya isibalula nxa uqathanisa le randi kumbe imali yaseMelika la kwamanye amazwe. Ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyaba kakhulu lonyaka, ukuwa kwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama-20 lama-$10. Ngokuba nxa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotes aphezulu, isisindo sayo siyehla. Kanti ke nxa uyitheli sibanenge ebantwini, wenza lokho okuthiwa ikungeza i-money supply, kwenza izinto zidule, yona isiba phansi ngokwesisindo. Ngakho yikho esihlangana lakho, iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo, ukuthi ezinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela, kuyabe kusisho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma-1000 into namhlanje engafiki 800 iyawa kakhulu imali. Iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo, kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe. Isisindo siphiwa yilokho okuthiwa yi-confidence, consumer confidence ne-business confidence. Kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho, kudingeka i-political confidence kumbe i-confidence ku-political system ku-governance. So uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende, bethembe amacebo akhe, bethembe ama-policies akhe. Nxa bengathembi, siyatshintshe namhlanje ami ngalindlela, kusasa ami ngalindlela, kusho kuba lula ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi. Nxa bengayithembi imali, isisindo sayo siyawa. Kusebenza kanjalo vele.
Izikolo ke ubona ngani zizavulwa yini ngesimo leso esikhona ese coronavirus?
Izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini. Uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini. Ukhulume kuphela ngokuthi uform 4, uform 6, lo grade 7 ibabazaqala ukuthi baye esikolo. Kodwa usuku lwakhona kalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile. Kuyadingeka i-social distancing khona esikolo, kuyadingeka ama-sanitary sanitizers, kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo. Konke lokho akukabi khona. Uhulumeni umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukwatshintsha bagqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo. Ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona. Abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi. Kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo sibone sekugcwele icoronavirus kuyonke indawo. Ngakho kumele ukuthi kusiyavula izikolo kulendlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali, ngoba umntwana ngayithola komunye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini.
Hayi, ungavalelisa abalale.
Hayi, siyabonga kakhulu bantu bakithi. Sicela lihlale livikelekile egciwaneni lecoronavirus. Liyabulala. Gezani izandla kuso sonke isikhathi, lisanitize, lenze i-social distancing ye 1 meter, ukuthiyelana izikhala, libone ukuthi nxa lithimula lithimulele endololwaneni kumbe ethishwini lilahle. Lilandele konke likutshelwayo, lihlale ngkhaya nxa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo. Ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo.
Lo ke bekungumnumzana Efihlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Ngakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekuvangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane lecoronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba lamhlanje, lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili. Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.